vachoto izvi zvinoreva kuti vaBiden havachina nguva yakakwana yekuti vagadzirire kutanga basa. Kuti munhu akunda musarudzo agadzwe pachigaro chekutonga panodiwa nguva yakareba chaizve kudzidzisa vatongi vatsva vaachauya navo kuti nyika inotongwa sei uye kushandira vanhu zvinorevei. Panodiwazve zvakare nguva yekuti vashandi vese ivava vari kuuya nemutungamiri mutsva iwoyi vaongororwe kuti vakachena here, havana zvipande here kana zvikiribidi zvavakamboita kumashure uku muupenyu hwavo zvinoita kuti vasave vakakodzera kutora basa rekutungamirira mapazi enyika akakosha nekushandira vanhu. Ndiko kusaka nyika ino yakadzika mutemo wokuti mwedzi mitanhatu sarudzo isati yatanga, vose vari kukwikwidza vanonzi vatange kupiwa rutsigiro nerubatsiro pamwe nezvidzidzo zvekuti vange vakagadzirira kutonga musi wokutanga chaivo vachingoti fee kupinda muhofisi. Zvese izvi zvinoda mari, mahofisi, zvekufambisa nemidziyo mitsva yebasa.
Tiri kuona kuti hofisi yeGeneral Service Administration kana kuti GSA iri kuramba yakatsika madziro ichiti haisi kuzopa chikwata chavaBiden svumbunuro kana kuti makii kuitira kuti chitange basa racho chichishandisa mahofisi ehurumende. Hofisi ichiti haisati yaudzwa zviri pamutemo akakunda musarudzo. Munozviona sei?
Vachoto, rubatsiro semaonero angu inini ka, rubatsiro mubatsira pamwe zvese neruzivo kana humizha iye yatinoti professionalism hweari kubuda muhofisi yeutongi zvinhu zvakakosha pakubatsira mutungamiri mutsva kuti apinde panyanga.
Veruzhinji kubva kumadhemocrats pamwe nemarepublican party vari kukurudzira hofisi yaGSA kuti ipe chikwata chavaBiden mukana wokuita basa racho zviri pamutemo. Hofisi iyi inosungirwa here nemitemo yenyika kuita zviri kutarisirwa neveruzhinji ava, takatarisa mutemo wePresidential Transition Act of 1963?
Ichokwadi ichocho. Mutemo iwoyuyu wamataura uyu unotsinidzirwa zvakare nemumwe wavanoti ivo the Pre-Election Presidential Transition Act of 2010 wakaita kuti kuumbwe kanzuro yezvekutambidzana masimba inonzi iyo Transition Coordinating Council. Mitemo yese iyoyi yakagadzirwa nekuda kwokuti kugadzirira kupinda muhofisi hombe iyoyi sezvandambotaura zviye, hofisi hombe yenyika yeAmerica iyoyi inorema. Kupinda muhofisi iyoyi basa hombe chose rinotoda mwedzi yakati kuti ingasvike mwedzi mitanhatu kana misere zvichireva kuti 6 to 8 months kana kuti chifo chehafu yegore rose kuti rizonzi rapera basa iroro.
Tiri kunzwa kuti bazi rezvekudzivirirwa kwenyika iro rine masimba ekupa mapazi ehurumende mari dzekushandisa kuti harisi kuzoshanda navaBiden kudzamara GSA yatambira zviri pamutemo kukunda kwavaBiden. Izvi zvinorevei kuurongwa hwavaBiden hwekusanovaka hurumende yavachashanda nayo mushure mekutoreswa mhiko?
Izvi zvinoreva kuti nguva chaiyo yekuumba kana kuvaka hurumende inongopinda muhofisi ichibata ndima musi wakare iwoyu hapachisina. Nyangwe zvazvo zvakashambadzirwa mumapepanhau, pamadande mutande, mumadzangaradzimu, munhepfenyuro nepamasaisa yakasiyana-siyana, kunyanya pazuva rechitanhatu mumwedzi iwo uno wembudzi, kunyange zvakashambadzirwa kuti vaBiden vakunda pasarudzo. Kune mutamefa anove mukuru webato rehurumende rinonzi General Services Administration kana kuti rinozikanwa sekuti GSA ari kuti iye haasi kuzosaina tsamba kana kuburisa mashereni pamwe nesvumbunuro dzemahofisi ekuti vaBiden nechikwata chavo chevatungamiri vatsva ivava vehurumende chitange kugadzirira kutonga kusvika vaTrump vagashira zvabuda musarudzo uye kukakavadzana kuripo kumatare kwapera uye kusvika masteti ese apedza kudoma kuti ngana nangana ndiye ahwinha kwakati nekwakati. Semaonero angu vachoto, chimwe chinhu chikuru chinoyemurwa nenyika dzakawanda dzakasiyana-siyana pasarudzo dzeAmerica kutsetseka kwakaita matambidziro anwa anoitwa masimba kubva kune ari kutonga kuenda kune mutungamiri mutsva anenge akurira musarudzo. Zvese izvi sandinyore nekuti kune dzimwe nyika dzakawanda semazivire enyu achoto zvinhu zvinotokonzera kana hondo chaizvo.
Zvakadai izvi zvati zvamboitika here munhoroondo yeAmerica kuona bazi reGSA richiramba kutambidza svumbunuro pamwe nekupamukana kumutungamira achangobva mukusarudzwa?
Hongu, izvi zvakamboitika makumi maviri emakore adarika kumugore ra2000, apo vaalgona vageorge bush vakaita mangange kusinyanya kumaelections ekustate yeflorida, zvikazopera kudare guru resupreme court iro rakatonga kuti vabush vahwina. Pakaverengwa mavhoti kechipiri, sekuziva kwenyu, mavhoti akaita mangange kana kuti akaita kamusiyano kadukuduku kunobva kwanzi ngaverengwe patsva futi kumamwe masetsi, nekuti mitemo yakasiyana-siyana kumasetsi. Saka kuflorida ikoko kune mutemo wekuti pakaita mangange kana kusiyana kudukuduku anoverengwa kechipiri. Saka zvakanzi zviverengwe kechipiri, vabhushi vakawanikwa vakatungamira nemavhoti 535,537 votes, dzinovedza ive 0.009%. Kwakapera mwedzi wese kuchingokakavadzanwa, kwanga kwatopera mwedzi vanhu vachingokakavadzana, zvichireva kuti vabhushi vakanga vasina nguva yakakwana yekunyatsoumba hurumende. Pamutemo uye watambotaura, zvinotarisirwa kuti kana zvese zvichinge zvakanaka, tungamiriri vatsva vanosungirwa kuwana mazuva makumi manomwe nemaviri kana matanhatu, 72-76 days, kuumba hurumende itsva. Senguva yakanga yapera kumatare, vabhushi vakazopinda zvemudzvanyidzirwa vasina kuwana nguva yakakwana yekugadzirira kuita basa guru rekutonga nyika. Saka zvinongogona kudaro kuti zvakare gore rineri vatrump vakanonokawo zvakare kugashira zvabuda musarudzo. Izvozvi zvinoitika zvakare. Vabhushi vachirwadzikana nekunonoka kupinda kwavanga vaita, vakazomeka paivo vakave nedi rekuti pavachabuda pachigaro vachakasika kudzidzisa munhu achapinda pachigaro kuti zvinoitwa sei nekutambidza svumbunuro nezvimwe zvese. Saka vakaitira vaObama zvakanaka chose, vakavadzidzisa nguva ichiripo, vakavagashidza masimba. Semazivire enyu, kusvikana nhasi vanhu vangomasawira vakutongofambidzana, iro vachiti mumwe ndewedivi iri mumwe ndewedivi.
Tiri kuona vabhushi vamuri kutaura ava vakuridzira vatrump kuti vatambire zvakabuda, uyezve vaone kuti urongwa hwekutambidzana masimba hwava kushanda. Munoona vatrump here vachinzwa kurudziro iri kubva kuvamwe vavo vakaita savageorge bush nemamwe marepublicans?
Vatrump vari kuti ivo sematauriro akaita vabiden kuti vhoti nevhoti rinokosha, rinofanira kunge richiverengwa. Saka ndinoona kuti kana kusati kwapedza kuverengwa mavhoti kumastates anenge ana Arizona kunoku, nezuro ndisati ndarara kwakanzi kwasara 78,000 vaBiden vanga vakatungamira ne14, zvichireva kuti mavhoti aya angangoenda uko kama tongoti kunowira tsvimbo nedohwe, hapana atakuziva. Saka vatrump vari kuti ivo zviri kutaura vana Sorojena, vana George W. Bush ava izvi, vari kuti ngatizozvionai, taona kuti tsvimbo inowira apo, dohwe rinowira.